Mwezi wa pera, vatoengi vedare repam sorum zinafundo bukalomaripe, Justice Mike Oriburu, uye Justice Wokedi Tsemapakwane, vakapa mutongwe kuti mutemo vainge uripo vaichikora bumbiro ure mutemo. Izvi zvakatevera nyaya inge yakuizwa kudare naStabile Mate, Saniva Mate, Edward Egna, uye Megan Kilusuang, vainge vaine vana vaida kumanikizwa kuti vatore mhiko kuti vanoda kuva zvizvarwa zveBotswana here kana kuti zvedzimwe nyika, dzakaberekerwa vabereki vavo kunyange ivo vana ava vainge vakaberekerwa muBotswana. Dare rakati kuda kuvamanikidza kuchora bumbiro remutemo. Mukuru mubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana vaEric de Tau, vauza Studio 7 parunare vari muguta reGaborone muBotswana, kuti mutemo wave kuvandudzwa uye zvichabatsirawo vanhu vakawanda vange votambura kana vasvika makore gumi nemasere.
Hurumende yeBotswana yakaona kuti mutemo weCitizenship Act hauenderane nezvikamu 3 18, 14 15 zvebumbiro remutemo renyika yeBotswana.
Mumiriri weTate East mudare reparamende muBotswana Dr. Douglas Ritsula Thebe vanoti kuraswa kweSection 15 Subsection A neSubsection 4 yemutemo weCitizenship Act yenyika iyi kunofadza chose.
Kune vanhu vanodarika zviuru zvisere vakarasikirwa nenguva yekuita zvavaida panguva iyo nokuda kwekuti vanga vachinzi vaende kuZimbabwe kunorasa ugaro hweZimbabwe kunyange vakazvarirwa muBotswana.
Dr. Ritsula Thebe, avo vanovazve gurukota redzidzo yepamusoro, vanoti vanhu zviuru zvisere vane vabereki vakabva kuZimbabwe vanga vasanganawo nedambudziko iri rekuti vatore mhiko kunyika imwe chete.
Kuraswa kweSection 15 1 ne4 yemutemo weCitizenship Act kwadadisa nekuti vanhu vanga vachitambura samare.
Vamwe vakaita samuzvare Anna Peter vanoti vakanobhadhara mazana maviri emadhora ekuAmerica kumakombe buildings kuHarare kuti vasanzi chizvarwa cheZimbabwe sezvo amai vavo vakaberekerwa muZimbabwe.
Ndinofara ndinozvitenda, ndinofara zvikuru kwazvo nokuti kana vatodaro vatotibatsira. Saka mai vangu vakatora citizenship ndatoberekwa, saka nyasha yakadini yakambondinetsa. Ndakanetsa, ndakafamba, ndakaenda kutonota, ndakazoya kuno kwakasva kazokwanisa kudini kuzondibatsira.
Nyanzvi munyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika vamatini matamba nadzo vanoti danho ratorwa nehurumende yeBotswana idanho rinoenderana nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vasina kutarisira kuti vanhu kuti vangofunga variyo, havana kuuya kuvanhu vakabvunza. Dai vakabvunza vanhu, vanhu vai varadhidzawo chimaadvantage nedisadvantage, because at the end of the day zvinezvi vangoita kuti zviite easy. Kasi vanhu vavakatanga vachikuvadza vakawanda, vamwe vanga masoja, mapurisa, manesi, munhu achigara 3 months asingatambiri just because haasinawo mawatoro hanzi ari nausi.
Zimbabwe ndeimwe nyika yakaundudzawo mutemo wayo kuti zvizvarwa zvenyika yayo zviri kune dzimwe nyika zvisamanikidzwa kusarudza kuti zvinoda nyika ipi zvitenderwa kuti zvive neugaro wenyika mbiri kana kuti dual citizenship. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.